Vanani wa pa 7 ntambama.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at some issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes, Standakile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Marv, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambara Mission Hospital. And according to the Minister of Health's Twitter, Henry here, he was impressed by management of the hospital's pharmacy, where the few drugs, only a few drugs had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring adequate doses of the vaccine to ensure that many people access them.
Yes, Esther, and we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in girls and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab. The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class.
Haqqani says the Taliban-dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
The Vidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arabasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe, Zimbabwe has also opened up its schools and will be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Okwenzakala kule Afghanistan sakhumbula phela ukuthi uhulumende walelo lizwe uhluthunelwe umbuso namaTaliban kunyanga ezidluleyo labana phela abefuna ukuthi kulandelwe isiko labudala abesifazana bengaphongo benje behamba bengaqhokanga ukuvala umzimba wonke lokunye kunjalo kodwa bathi hayi bazaqhubeka befunda ngoba besebesatshela ukuthi abasoze bebavumela ukuthi befunde labo ma-Taliban manje kuthiwa hayi bazafunda kodwa kuhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la abesilisa behlezi la bengahlali ndawonye labesilisa njalo kule minye njalo imigoqo okufanele ikhangelwe namhlanje-ke kulabo abasanda ukusixhuma-ke uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana khonapha olwe-Life Talk sixoxa eziningi-ke ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi ikakhulu sibona ukuthi nomkhuhlane we-COVID-19 okhona wona esingathi u-affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa ngakho-ke siyananzela ukuthi abesifazana yibo-ke abasendaweni eziningi kathe sikwele Zimbabwe abazama ukuziphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla abazama ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze befide-ke imuli zabo kodwa ngenxa yalokhu kokwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani lokhu kwenzakala hulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke kuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o-2 million siyaphezulu khonale njalo kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane lababulawa yilokhe lisehla yikho kuchike ngohulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe sibonele izolo besamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukeleke lumjovo wenqabela i-COVID-19 yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje le nhlelo eziphathelane labesifazane silonkosazana Victor Simathuthu lapha esizaba laye kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khona le-South Africa siyabona ukuthi labo imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu
aiwati nokuchingamidza iyi pano pachirongwa chedu chewomen's round table nhasi tichange tichikutarisa isu zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19 tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai tinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodautsira ivo 126,000 nekudautsira vabatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna mach gore rapfuura uyezve vamwe vanodautsira 100,000 vawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vamwe vakawanikwa vachirasikirwa noupenyu vanodautsira kuma4,500 zvichikwira kutarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodautsira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo titarisewo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana nyanya panyaya yedenda irori recovid-19
regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibandaguni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muwashington nemumaryland nemusi wemugovera wekubatanidza zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington
inii ndinoitwa mai goni Cassandra Sibandaguni musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba vachangouya muno mudunhu rewashington dc
chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi
tinokoka mazimbabwens ese vari mudunhu redmv isu sevedunhu redmv takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana vezimbabwe vanogara mudc washington virginia nemaryland
veruzhinji vari munzvimbo idzi vari kutambira sei chirongwa chenyuchi
veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka ukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembasi saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo
saka vari kuuya vangatarisira chii chii chinenge chiriko pachiitiko ichi
vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yezimbabwe vazive vashandi vekuembasi uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuzimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo akatipa donation yekuti titenge chikafu saka aiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko
tiri panyaya iyoyi yechikafu zvii zvamuri kutarisira kuti zvichabikwa zvinofarirwawo nezvizvarwa zvezimbabwe
pazvizvarwa zvezimbabwe pakangoita nyama yemombe pakaita huku aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara saka ndozvichange zviriko
vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanokuwana ikupi chinenge chiriko kupi
chiitiko ichi chiri kunonzi kuvalley mill park iri muna Randolph Road kuColesville saka 1620 East Randolph Road Colesville kuMaryland tichange tichitangana nenguva dza1 masikati tozopedza panodoka zuva
tichitarisa kuti panguva ino inguva yecovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo
saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuzimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko tirege kukwazisana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance saka tiri mupark muground rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka
aiwa tinokutendai chaizvo maiguni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu we hearing there from Cassandra Sibandaguni who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington DC Mr. Chifamba by having a community get together is here in Maryland.
Yabonga lapho besizwa ke omunye ke umhlonitsha wethu ekhuluma ngomcimbi ozaqhutshwa khonapha kwelemelika ke kuhlangabezwa esingathi ngu-ambassador omutsha walapha kuyabe ke kuphekwa kujatshulwa kusidliwa kudliwa konjani. We spoke to Deborah Mukasa of Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the ingathi nje sizathi sisichasisa ukuthi kuyini ebesixoxa ngakho asiqaleni simnike ithuba ke ekhulume ichasise ngalokho okuthiwa ngama-runners abesifazana abagcina bephoxekile ukuthi bekusebenzise ukwenzela ukuthi bethenge njalo bethengise impahla zabo ukuthi bethengise impahla zabo lokhu ke ubesiqinde uzasichasisela ke yena ukuthi kuhamba njani ke lapha unkosazana ke Mukasa siza ukuthi yathi bona baqhuba njani umsebenzi kwenye ke ingxoxo esiqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxela ingaphi naso ke ingxoxo la
Thank you.
Very much lapho ke besixoxalo ngonkosazana Debra Mukasa of Bulawayo Vendors and Traders Association. Mark, she was explaining difficulties faced by female vendors now because they have to say, especially those who do cross border, they have to ask someone to go and buy for them, and in the meantime, in between, they lose profit because they also the runners, who they call them runners, they also want a part of their money, and some we're complaining about sexual harassment when they are looking for vending base within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate those cases. Mm-hmm. Otherwise, Mukasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before, you know, the COVID-19 outbreak. They just get minimal to go by and feed their children.
Vanova ivo vanoshanda nevanoita mabasa emaoko vakutaura ivo kuti vamwe vari kusangana nedambudziko rekuti zvinhu zvavo zvavanenge vatenga dzimwe dzenguva hazvizowana profit nekuti mari yacho iri kutorwa nemarana nevamwewo vanenge vari kuvabatsira pakati apa. Vachitaura zvakare kuti vamwe madzimai vari kutarisana nedambudziko rekubhinwa apo vanenge vari kuita basa ravo.
Regai timbonzwa kubva kuna amai Evanice Munando vanova ivo vanoshanda nemadzimai pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve vachishanda nesangano reFemale Students Network Trust pamusoro pemamiriro akaita zvinhu nyanya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Ndinotenda chekutanga regai nditaure nebato repamusoro sangano rinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muZimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatanidzwo wemasangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana. munomu Zimbabwe tinoya pamwe chete kutimirira kodzero dzevanasikana nemadzimai uye zvekuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai tichitarisa nyaya idzo dzeleadership nyaya dzedecision making inenge tichishingaira kuti madzimai aendewo pachigaro chepamusoro panomiririrwa nyaya dzedu tigowanikwa tiripo tine izvo redu.
Mungatiudzowo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro? Zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa irori ramunoita?
Rimwe sanga randinoshanda naro sezvizhinji zvakanyanya kunova iko ndokwandinoshandira ndiko kunonzi Primo Student Network Pass. Sangano iri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Tinenge tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvere. Hapana zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mukudzidza imomo here? Kana zvichiwanika tovabatsira seiko kuti vawane zvinovabatsira zvakanangana nezvekuti legal representation kana vachinge vashunyugudzwa vamunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza nevane magweta vachikwanisa kuchiwana nyaya yavo uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa nenge tichivaendesa kune zveutano. Saka mabasa aya ndinoona sekuti anodzidzana. Irori sipasa reFrimo Students Network ndo rinoita kuti izowasa chigaro wemens quality muzimbabwe.
Mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yeCOVID-19?
Nhuna dzakati wandei ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire COVID-19. Tinoona sekuti munyika yeZimbabwe mazviki vapfuurawa vakaisa mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana asi tichiri kungoti vanoshanda kana kuti tine dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma. Iva kutanga nenyaya inosuwisa zvizhinji nekuti mutemo wezimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita chiiraterwa kana apedza second year ari kufanira kuzoenda kuattachment. Saka takatarisa izvo zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva hedu mutetiteteni muya tiri kuona sekuti chidimbu chechikamu chevatambi vanofanira kunge vari panzi. Saka isisi mastudents edu aya anenge achida kunotsvaga nzvimbo iyi dambudziko iri ratekechera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya yekuikoko yekuti kwane vatambi vachoma vanofanira kunge vachi uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanototyirawo kunoti dzimwe nguva rinoparaira tikatora vanavo. Saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vakutosungirwa kunzi vadhisei. Kana ndichiri kudhisea inyaya yekuti vakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana asi unenge uchibhadhara dhisei. Vabereki vari kuchema kuti iyi nyaya iyi inosuwisa nenyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika asi zvimwewo hatichirerutsai kudzidza kwevana.
Mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments? Takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yeCOVID-19.
Saka takatarisa vana vasikana ipapa patiri kutaura nezvenyaya iyoyo yeattachment. Tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuwisa mavhelasi vari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasi kuiwana pamahara. Vari kuti aiwa tanga vandida varotungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo. Saka nekunetsa kwairi kuita yabva yaita kuti paite mukaha nekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kuzokora chikoro ega inongopinda nyange zvakaoma kudaro. Saka mirizhonga iripo vana vari kurepa vana vari kuitwa sexual harassment tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya inyaya inosuwisa. Ndoda kutarisa hazve zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana anga vachingoya vachinyora bvunzo dzavo. Ini ndiri kutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvisei ende kana uchiita degree rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemakosi aunofanira kunge uchiita. Vana havana kadimbudzirwa panzira makosi aya havana kukwanisa kunge vachimapedza asi vakunonyora bvunzo. Mubvunzo watinosara tinawo seFrimo Students Network ndiri kuti bvunzo rivari kunonyora vachibvunzwa zvakadzidza pata. Saka ndiri kuona sekuti zvateredza udzidzi kana kuti inonzi quality education here yataiziva kuti Zimbabwe yanga ine chikamu chepamusoro chaizvo panyaya dzekudzidza. Saka ndaona sekuti vana vakungoita kudhakuta iri kungonzai vapedza digiri rake. Saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendayo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanopuwa kana ini ndakatarisa nemuono mukuru chaizvo kumberi kuti ndinoda national development ndodawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzidza asi vana vachava zvava vari kumhirishongwa ndo vana vari kushayiswa mukana ndinoona kuti denda rakauya haro dzakadaro asi pane tai zvimwe zvaaitwa kasekurerusa tichiziva kuti denda rakauya asi rabata munhu usi rabata nyika yedu.
Tombotarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online, muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino?
Tikatarisa nyaya dzekudzidza online vana vamwe vati kudzidza online kudzaivadzidzai muri pamalaptop nechi vamwe vana vari kubva mumhuri dziya dzepasi dzatiri kuti hadzina kana inonzi formal source of income vachitengesa vana amai vanotengesa vanodii asi ndiona sekuti dambudziko recovid parakauya chero vari kutenga vati hakuchina nenyaya yekuti hapana ari kuwana mari yacho saka vane kubva mumhuri dzakadaro dziri panguva iyo yakaoma unoona kuti iva hatiroti magadget aikushandisa nemafoni ari kudiwaya ende ndoda kuti ndibva ndadzika nyaya nekuti yabva yatosvika kana kusekondari vana vechikoro vari kudzidzai nemafoni foni smartphone ifoni inodhura mbereki chaiye ari kumushawo dzakaoma ende chimwe chinhu changa chikurwadza mwoyo wangu ndanga ndichitarisa panguva ine COVID-19 ndikaonazvekuti kokumaruwa kuno kuvanga vachiita online kudhorobha asi kumaruwa ufunge yemavelazi vana vanga vakangogara ndoda kutarisa izvi kuti ndine mwana akandivhakatira mwana wehama yangu akauya kuno kudhorobha ini ndine vana vangu vana vangu vari kuita online asi mwana ayo anodzidza kumaruwa anga akangotarisa ndakarwadziwa ndakabva ndanyatsoona kuti pane zviri kuitika handiona sekuti pane inonzi feni ani maona kuti kune vari marginalized vaivai hurumende iri kuisawo here zvitora yekoko ibvozoona kuti online yatataurai iri kukwanisirwa nevana vake kana vasina zvikwanisiro avo tozvifambisa sei tinotinda nemaradio lessons avakaisa panzi asi ndodachitarisa kuti radio ndakatarisa kana kuna mabringo kunzvimbo dzakanodaro kuya kuri pasi kumaruwa kwakasarira kuya vanokwanisa here vabereki kuwana iyo radio zvayo nekuti mwana apinde paradio lessons achiteerera saka munoona kuti network ndo chimwe changa chinesa nenyaya yekuti munhu wese aonline saka vana ava vanenge vachitarisirwa kunzi vaite research kana iri exam uri kunyora online network yaita congested unoona kuti hauna kupedza kunyora ende vato affectika nenyaya yekuti inonzi anxiety yekuti kana ndisina kupedza ndichamira sei zvinoreva kuti ndafoira kabvunzo yangu saka ndakaona sekuti vana vazhinji vari kunetsika nazvo uye zvemutengo
weumwe
vanga
vachi I know you're really excited to tell us all that's happening over there, but I have my co-host here, so I'm going to bring her up because she also has a guest that has been waiting, and then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if Miss Matutu is still here because I saw her earlier on, but I don't see her now. Star?
Yes, marvelous. I'm actually calling in now. She's coming in through the phone. But lapho ke sisamele ukuthi adobheke ucingo lapho besizwa ke unkosi kanzike ever nice Munandu layo qhubeka ke ngokunye chathisa okunye ukuphatha abesifazana yebo ke siyawabukela ke kuhlelo nkosazana Beatrice Matutu. Ye, lapha sizama ukukhweza ivolume okwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe njengoba kukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevidiyo ngomfanekiso kavidiyo ngithemba uzezwakala kuhle lapha sesikhuluma-ke emsakazweni yebo-ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khonapho siyezwa ukuthi kwele-South Africa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethisiwe kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labantu. Sesikhangela khona ngakho lina njengenhlanganiso yezimo imbokodo inhlelo eliziqhubayo-ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba lengxaki sokuzaba ngcono yini kathisi COVID-19 sokulula yini kathesi ukuthi lihambe njengenhlanganiso Before we go to our guest, Evanice Monando, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa?
Thank you. reduced instead of the kids getting like 6 out of 10, the child reported getting 2, or we don't even know what happened to the rest of the 10%. And that told us that we cannot run this in our absence. We have to spend this day so that the competition of the 10% goes ahead with what the organization desires. So we are now looking forward to go to another school. This time we pray that you're able to go to Fiapos. But that is what is happening in Rwanda. We are thinking that rather try if our maybe two members of our organization go to make this kind of campaign. But we are very sick to see our week going down the train like that. Not easy to collect money for the so we are expecting to see girls getting money for the pay if they are in such a way. So we hope that everybody looks down on the maybe still the internet will still be in level 2 to allow us to get some of our members to go into the pay.
Yes, thank you very much. There was Victor's Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, Esther. For 2 months, we have to talk about issue in my Victor's Matutuma, South Africa, which is our ego, that was the one. We have to talk about the issue of the people who are not going to be able to do the issue of panguva yechidzimai asi vari kuti ivo vakatozoona kuti hachina kunyatsofamba zvakanaka nekuti vanga vasiko ikoko regai tidzokere zvakare kuna amai Eva Nice Munando tinzwe kuti what would you say in English are some of the challenges facing especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges with regards to COVID-19 pandemic. I think when the lockdowns, the level 2, level 3 lockdowns were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hindered their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Tertiary Education to ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulations were very clear to say every company should downsize its employees to 30-50%. But also at the same time, the companies found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a lot in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also being jeopardized or disadvantaged because they are some of them. Or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data. When the COVID-19 lockdown was introduced, those students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended at that period. And we talk about the issue of access to services such as SRHR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford these basic needs because of the high price that was there in that regard.
Mrs. Munando.
The other issue also that, hello?
Yes, I wanted to ask, because we have a guest here, Ms. Beatrice Matutu, who was saying that they tried to help with sanitary ware in some area, but because they were not there, they found that, you know, the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations? And if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary ware, how do they go about it?
Very much. So you know what, when we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda of providing a branded sanitary pad. And it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers. Our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that sanitary pad, put some messages, peace messages, even about right awareness messages on the sanitary pad, and even the university, I welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, mostly for students in tertiary institutions.
Okay, so Randall, or those that want to assist you, where do they find you? Where can they get from this?
Okay, and you know when I put numbers down, there are Narepano, the organization down, I'm going to put it back. EO is +263, 772-959-590, and I put it +263-775-054-755. When you want to look at our website, www.femalestudentsnetwork.org. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Am I ever nice? Unando vangavari kutaurawo ivo pamusoro pezvinoita sangano ravo. Asi pane mumwe musikana wechidiki ari pasi pesangano ravo awanikwa iye achitiudza kuti pane zvavangavari kusangana nazvo munyaya yekuti vari kuzvikoro ikoko sevanasikana vechidiki. Regai tingonzwa kuti ari kuti chii musikana uyu wechidiki.
Ini ndinonzi Daphne Matereke, ndinoda kutaura pamusoro pematambudziko atakasangana nawo sevana vechikoro maererano nenguva yatiri ino yeCovid. Dambudziko guru richiva kufirwa nevabereki. Vamwe vakafirwa nemubereki mumwe chete, vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese. Zvinova zvakakanganisa vana vazhinji, nekuti kune avo vane vadiki vane vanin'ina nehanzvadzi, zvakavapa kuti vapfeke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure. Zvaiitwa nababa, zvaiitwa namai, kana zvaiitwa nevabereki vese, semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashayi.
Zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yeCovid-19?
Semwana musikana ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa, vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa, kune avo tizvichienderana futi nomutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa. Saka pakudzorwa pamabasa apa, kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu, hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaienda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi. Saka nekuda kwaizvozvo, nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu, semwana musikana vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chibure kuti tikwanise kuwana mari, nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurumidza. Saka zvakatifosa, zvakatimanikidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vamai vedu.
Zviwo zvinetswa zvamungati zviri kutarisana nevana komana.
Kuvakwana kuri kuvakomana, vakomana nekuda kwekushayikwa futi kwemabasa nekuti COVID iyi yakakanganisa, haina kungokanganisa vana cheisu vana chete, asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushayikwa kwemabasa kwakaita kuti kana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka. Chinova chinhu chisina kunaka chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvafukwa. Chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvafukwa anogona kuendera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kumaattachments yakamira sei? Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kumaattachments aya?
Nevakange vachienda pamabasa maattachment vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka nekuti tinofanira kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita iri mwedzi kuti ungoti ndainda hangu kuattachment nekuti mabasa acho akange achinetsa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurwa ipapo kwekuwanikwa kwebasa iroro uri pachikoro, unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nekuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni. Ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari, vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawatsa kuti akomini ataure nevamwe. Saka nekuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe, naivo vange vari pakati pevamwe ipapo vachienderera mberi nekudzidza kwavo. Saka COVID yakatikanganisa zvikuru sevana, ende yakakanganisa kunyange nemafungiro edu chaiwa chaiwo. Kune kunedzekana, takava nekunedzekana mupfungwa. Kune avo vaive nevekutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachibatsirwa kutakura mitoro yavo, asi kune vamwe vakange vasina. Vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya kuri kunedzekana nekugumirwa kuti odii nokuda kwenguva nenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange asinaazvo.
Star, we're hearing there from a young student, Daphne Mabeteka. She's just sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She's saying that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution, while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own lives as the toll of COVID-19 and not being able to get attachment and things like that.
Yebo ke, siyabonga. Lapho besizwa umunye umhlonitshwa wethu la echasisa ukuthi kuhamba njani khona ngale njengabasakhulayo besithi abafinyeleli ezinye ihleni ngenxa ye-COVID-19. Sesibuya kuwe ke kosazana ma-2-2, ziqhubeka njani ihlelo khona ngapho zabesifazane kwele South Africa? Siyake sixoxa layo kulona lelo hlelo sithi abaningi nabasebenza emakhishini lakwezinye indawo, njalo ukuvalwa kwelizwe lesokusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo, amahola eneleyo. Kathe singathini ngalolu daba?
Bakhona ngabalandla khona bathi bakuyisho
And previously, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors or is from Zimbabwean women who are part of your organization? Going back to the issue of the relaxed COVID regulations, Marv, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my evaluation.
Okay. Yes, we'll stay on the line, Matutu. We'll come back to you to say your last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last word.
Kuti nezi, nini ya ema mirefu, kuti mapoti waru kunu unokazi, kutachos, Okay, maybe your last word in English, if people wanted to assist your organization or to find out about it, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.femalestudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +263-775-054755 or +263-772-959-590. We are based in Harare.
And what are some of your needs before we switch over to Mai Matutu? I think we just lost sense.
So I think the issue of sanitary base is something that is a basic need that is required by any female student, you know, any young woman, any woman rather, is something that is a priority and obligation. I think that will be our first port of call before we talk about any other thing. The financial support to enable to us to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape to our female students. I think something that is really required, because the most times our female students end up not reporting these cases because they are, you know, disadvantaged in terms of the economic empowerment as compared to the perpetrators.
Thank you so much, Esther.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu uNkosikazi Evanice Monanjo. Usinike lapho lokugcina ke Nkosazana Victress Matutu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary pads lawo bengalithola ngapi. Sikunika nje umzuzu owodwa, less than 1 minute.
Ngiyabonga. Inhlangano yezizimbo zokodwa iyakuthena ukuthi isikole yama-sanitary pads siwadinga kulalo kamubani. Into esidinga kakhulu kwamanje ukuthi sithole imishina le yokwenza ama-sanitary pads lawa amantombazana labo asebenzisa ukuze singabi sokubuyela ngithi ama-sanitary pads. Kodwa funa kukukhona noma iwaya lama-sanitary pads anomali siyabadinga. Inhlangano yezizimbo zokodwa iyatholakala.
2 days, she says they are also looking for machines so that they can make reusable ones.
We'd like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, but tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Maveteka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, lati sibonge uNkosazana Deborah Mukasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, kanye noNkosazana Victress Matutu wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula isiphathelane labesifazana olivalelisayo. Yimi uSikhandekile Mhlanga.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei. Tinotenda vese vanga vari pano pachirongwa chedu cheWomen's Round Table, apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.